Mapurisa anga akapakatira zvombo asunga varatidziri vatatu panze pematare edzimhosva pavanga vachitsoropodza hurumende nekushungurudza kwavanoti iri kuita vanhu vasiri kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vatatu vasungwa ava ndiva Pride Mukono, vanoshanda nesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe pamwe nemunyori musangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union vamakomborero haruzivishe neumwe watisina kuziva zita rake. Vatatu ava ndevamwe vavanga vakatakura zvinyorwa zvanga zvitsoropodza hurumende vari pamikova yematare, asi vamwe vavo vazongoita kaverevere pavaona vamwe vavo vasungwa. Zvichakadai, vamukwananzi nomwe wavo vari kupomerwa naye mhosva vaBruce Usvisvo vanyemwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vamukwananzi navausvisvo avo vari kupomerwa mhosva yekupisa motokari yeZBC pamwe nedzimwe mbiri dzemapurisa mukuratidzira kwakaitwa nevechidiki veMDCT vanzi nemutongi wedare vatendai mahwe vangangokonzeresa mhirizhonga zvakare kana vakapiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Vamahwe vati vaviri ava vanogona kusazomirira kutongwa kana vakapiwa mukana wokuti vatongwe vachibva kudzimba. Nokudaro, mutongi wedare ati vaviri ava vadzoke kudare musi wa12 mwedzi unouya. Vamwe vasungwa gumi nevatanhatu vakasungirwa nyaya yekuita mhirizhonga musi umwe chetewo wakaratidzirwa nevechidiki veMDCT ava vanyimwawo zvakare mukana wokubhadhara mari yechibatiso nezvikonzero zvimwe chetezvo. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, vanhu makumi matanhatu nevasere vakasungwa mukuratidzira kwakaitwa nemapato anopikisa nechishanu vanzi vadzoke kudare mangwana pachanzwikwa chikumbiro chavo chekuti vatongo vachibva kudzimba. Nyaya yevasungwa ava vanosanganisira mutori wenhau anoshanda akazvimirira James Jemwa uyo akasungwa ari pabasa yatadza kunzwikwa nhasi sezvo muchuchisi wenyaya iyi vaMichael Reza vakumbira dare kuti vanoda nguva yekuti vagoshevedza mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi kuti nyaya iyi ienderere mberi. Izvi zvatsinirwa navaHarrison Nkomo avo vari kumirira vaJemwa panyaya iyi.
Tanga tiri mudare nhasi tichida kuti vaJemwa nevamwe vakasungwawo vakwanise kutongwa vachibva panze. Sezvamunoziva bumbero romutemo redu rinotiro ibasa revanochukisa kana hurumende kuti vaudze dare kuti sei vanhu vasingafani kutongwa vachibva kumba, nokuti kutongwa uchibva kumba yava kodzero chaiyo pabumbiro romutemo idzva. Isu tachipikisana nazvo kuti aiwa dai taendera mberi kuti nyaya inzikwe nhasi, asi vamutongi vabvumirana nevachuchisi kana kuti vamupiriwe mhosva kuti nyaya iyi izonzikwa mangwana, nokuti nguva dzacho dzanga dzadyana uye ivo sevanhu venyama vanga vaaneta.
Nyaya iyi yakatarisirwa kuenderera mberi mangwana. Magweta ari kumirira vasungwa ava anoti vasungwa ava havana kuita mhirizhonga uye vazhinji vavo vakanga vasinei nekuratidzira kwakaitwa nevemapato anopikisa avo vainyunyuta kuti mitemo inobata sarudzo inofanira kuvandudzwa pamberi pesarudzo dzemuna 2018. Vatungamiriri vemapato ezvematongerwo enyika vauya kuzonzwa nyaya idzi nhasi vanosanganisira mutungamiriri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume, vamwe vatevedzeri vemutungamiriri weMDCT vaNelson Chamisa navaElias Mudzuri pamwe nemunyori mukuru muMDCT vaDouglas Muonzora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.